Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tereri, chinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemuvhuro kumiguru 25, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu umwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
We view the continued renewal and in some cases imposition of fresh sanctions on the public is most unfortunate.
Tinoona kuti zvinhu zvinosuwisa kuti zvirango izvi zvirambe zviripo uye zvinhu zvatisingatarisiri.
Nyika dzemusadiki dzobatana neZimbabwe dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vehurumende nemakambani avo zvibviswe. Asi veAmerica neEuropean Union vanoti uori nekutadza kutungamira ndizvo zvauraya nyika.
Zvino hapana chatichadi. Zvakangoita application dzemagwena kuti zvinhu zvatirikuchemera kuti zviitwe. Tamirira manje kuti vachiitawo response yavo iyo padarezi mosva vachiudza kuti vachitaura ndizvo here kana kuti zvokunyema. Saka vane zvedharazo zvemaroya kuti.
Nengo yeZANU-PF vaSibethi Musengezi avakaenda kumatare edzimhosva vachiti kusarudzwa kwava Emmerson Mnangagwa kuti vafanobata matomo kwaive kunze kwemutemo vanoti vachakamirira kunzwa divi ravamunangagwa panyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu umwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4669. Vanhu makumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 132,651. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 3,268,655. Vanhu vabaiwa nhomba yechipiri sezvinotarisirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi maviri nevana kana kuti 2,539,524. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva reSadic Anti-Sanctions Day. Vamwe vanhu vachiratidzira pamuzinda weAmerica muHarare uyewo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvirango izvi ngazvibviswe sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Asi vakatemera zvirango izvi veAmerica, Britain neEuropean Union vanoti zvakatemerwa vashoma nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
SADC yakatanga kucherechedza zuva iri makore matatu adarika nechinangwa chekuti zvirango zviri kunzi neAmerica, EU nedzimwe nyika dzakabudirira hazvisi kuzobviswa kusvika muZimbabwe mave neutongi hwechekerere zvibviswe. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati Zimbabwe iri kuita nhaurirano dzekugadzirisa ukama hwayo neEuropean Union uyewo vanoda kugadzirisa ukama hwavo neBritain neAmerica. Asi vatiwo havafari kuti zvirango izvi zviri kuramba zviripo zvisinei nekuchema kwavo.
We view the continued renewal and in some cases imposition of fresh sanctions on Zimbabwe is most unfortunate and regrettable.
Tinoona kuti zvinhu zvinosuwisa kuti zvirango izvi zvirambe zviripo kana kutowedzera. Uye zvinhu zvatisingatarisiri.
Vati zvirango izvi zviri kuvhiringa upfumi, asi vakati kunyange hazvo zvichiramba zviripo, hurumende yavo iri kuendera mberi nekuita mabasa ebudiriro munyika. Hurumende inoti yarasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica mumakore makumi maviri adarika nenyaya yezvirango. Zimbabwe inoti makambani ayo ari kutadza kuwana zvikwereti nenyaya yezvirango. Mutungamiri wesangano reBroad Alliance Against Sanctions, iro rave nemakore matatu richiratidzira pamuzinda weAmerica muZimbabwe, vaCalvin Chitsunge vatsindira mashoko avamunangagwa.
Masanctions aya haasi kuafekta vanhu vaya vakanzi vari targeted. Vanhu vaya vanonzi vari targeted vaivaya vanenge vari 83 nemamwe mainstitutions aya havasivo, nekuti zvino vanotokwanisa kunge vachirarama mararamiro avari everyday. Vamwe vacho vatori pamasalaries, but the ordinary citizens of Zimbabwe ndo vane maeffects eupenyu arasangana nonhasi, ndo vanoshaya maservices.
Mutungamiri wesangano reLabour and Economic African Democrats, Linda Masarira, avo varatidzirawo nhasi vakurudzirawo kuti zvirango zvibviswe.
Tiri kuti nguva yakwana yekuti titaure nezwi rimwe chete kuti ngavabvise masanctions avo.
Vaimbo vegurukota rinoona nezverunyararo nekuregererana muhurumende yemubatanidzwa, Amai Sekai Holland, vanoti kushomeka kwaita vanhu varatidzira nhasi kunoratidza kuti veruzhinji munyika havana ruzivo pamusoro pezvirango pamwe nekuti zvinoshanda sei.
Vanhu vanofanira kunzwisisa zviri kuitika maZimbabweans. Masanctions ndaei? Tinoudzwa kuti masanctions ndeekudzidzisa government yedu kuti iite zvinhu kwazvo. KokuAmerica kwacho kana tichitarisa zvavari kuita kuvanhu vatema, zvavari kuita kuvanhu vamwe, tingati taakuti hatichaenda kuAmerica.
Imwe nhengo yebazi revechidiki mubato reZANU-PF muHarare, vaPeter Matange, vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha pahondo yeZimbabwe yekuzvisunungura kubva kuzvirango zveAmerica, uye vanofara nerutsigiro rwavari kuwana.
Saka isusu nhasi tiri kuti zuva rakadai zuva ratinorangarira, ratingati tiri pahondo yekuti tizame kuzvisunungura ikonomikali.
Asi muvatevedzeri vemutauri webato guru rinopikisa reMDC Alliance, vaFelix Mafa, vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa vashoma uye SADC haifanire kupindira.
Asi SADC iri kumanya ichivimba sevana vadiki muno muZimbabwe, ichinyepa kuti kune masanctions. Masanctions api? Masanctions atinoziva anonzi targeted. Masanctions ari kufambirana nevanhu vanokanganisa mahuman rights neconstitutionalism. Saka tinoti ngavarege kunyadzisa mahumbwe, zvese izvozvi nemahumbwe.
Mashoko aya atsinirwa nemutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition, vaMavela Skumalo, vanoti
nyaya iyoyo isu ndoo yatinoti kusadhaki. Ivo havasi muno munyika, havazivi matambudziko atinosangana nawo isu. Kufirwa nehama dzichirohwa yekubiwa kwemari dzenyika mazuva ose. Saka ndoo matambudziko iyaya tiri kuti vakati vaita zvavo zveubrotherhood zvekugadzirisana kuti vaonerane kuti vamunangagwa neZANU-PF varambe vari pamasimba enzira dzekumbunyikidza. Ngavatange vagadzirisa zviri kunetsa, ngavauye vagare pasi vesadhaki isu maZimbabweni tivaudze zviri kutinetsa isusu.
European Union yakatemera vatungamiri ava zvirango muna 2002, America ichizoita zvimwe chete muna 2003. Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsa mashoko padande mutande reTwitter kuti Zimbabwe yarasikirwa nemabhiriyoni akawanda emadhora kwemakore akawanda nekuda kwenyaya yeuori. Muzinda uyu wakurudzira Zimbabwe kuti iite gwara rakajeka munyaya dzezveupfumi uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, kwete kunyepera zvirango. Vachinyorawo padande mutande reTwitter, veEuropean Union vatiwo nyaya yekuti zvirango zvakanganisa nyika kuda kubata vana veZimbabwe kumeso, rikatiwo nyaya yeuori kutadza kubata upfumi zvakanaka uye kutyora kodzero dzevanhu ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iende kumawere. Kukandirana makobvu nematete pakati pehurumende nenyika dzakabudirira kuri kuuyapo nhumwa yeUnited Nations, amai Elena Doan, vasangana nemasangano akazvimirira oga vari muZimbabwe kuzoona kuti zvirango zvakanganisa upfumi here kana kuti kwete. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti Kushanya kwavo hakuna zvakunobatsira sezvo America neEU varamba vakamira semusambangwena. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndiri Godwin Mangusha.
Panya iyi vamiriri venyika zhinji kubva mudunhu reSADC vabatana nhasi nehumiriri weZimbabwe muBotswana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi mukucherechedza zuva rekukurudzira kuti zvirango zvibviswe. Kunze kwenyika dzemuSADC, Russia neChina dzakurudzirawo kuti zvirango zvibviswe. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitirwa pamuzinda weZimbabwe muGaborone muBotswana nhasi, mutevedzeri wemiriri weZimbabwe muBotswana Mai Margaret Ruparanganda vanoti zvirango zvoupfumi zviri kuita kuti vana veZimbabwe vaje nhoko dzezvironda.
Nyika dzekumavirira dziri kuudza vakuru vakuru vemapoka yeIMF neWorld Bank kuti Zimbabwe inyimwe mari, izvo zviri kukanganisa kusimudzirwa kweupfumi munyika.
Vanoti nyika dzekumavirira dzakafanira kuziva kuti hurumende yavaemasoni Mnangagwa iri kuedza nepose painogona kugadzirisa zvose zvakakanganisika panguva iyo muchakavhu vaRobert Mugabe vakanga vari panyanga. Kubva pavakapinda panyanga muna mbudzi 2017, amai Ruparanganda vati hurumende yava Mnangagwa iri mubishi kutaurirana nenyika dzekumavirira kuitira kuti kuve nekugokedzana moto.
Pakapinda hurumende itsva, vaMnangagwa vari kuti Zimbabwe ishamwari yevese uye haina muvengi. Saka tiri kuti ngatibatanei tigadzirise zvese zvimhinga mupinyu kuti tifambe pamwe chete.
Mumiri weSouth Africa muBotswana Mai Taneha Chapesouma vaudza gungano iri kuti zvirango zvoupfumi zviri kuvhiringidza kumutsidzirwa kweupfumi hwenyika kuburikidza nekushomeka kwemari yekunze munyika.
Zvirango zvoupfumi zvatambudza vana veZimbabwe nekuda kweupfumi hwenyika wagwadama zvakanyanya. COVID-19 iri kuitawo kuti zvinhu zviwedzere kusamira zvakanaka munyika, saka tiri kuti ngazvibviswe hazvo zvirango zvoupfumi izvi.
Mumwe mutauri pagungano iri vaEnrique Seka vanovamiriri weRussia muBotswana vati nyika yavo icharamba yakamira neZimbabwe panguva yematambudziko ari kunzwa nokuda kwezvirango zvoupfumi izvi.
Kubvira panguva yehondo yechimurenga, nyika yedu yaipa rubatsiro kunyika yeZimbabwe. Makore makumi mana apfuura, Russia neZimbabwe inyika dzine ushamwari hwemandorokwati.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pagungano iri uye vakatanga sangano reOzimbozi Botswana mzvare Poshia Mzondo vanoti zvirango zvoupfumi zviri kukanganisa zvizvarwa zveZimbabwe.
Vachinji havana mapepa ekufambisa, saka vari kuita zvekuuya nemunzira dzemusango, zvinova zvinokonzeresa kuti vasangane nembavha dzinenge dzichivabata dzichivarepa dzichivatorera zvavainazvo dzichivakuvadza.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekuita mabhindauko akasiyana-siyana muGaborone muBotswana vaElliot Mavoko vanoti hurumende iri kurumwa nechekuchera.
Zvavari kuita matanho avari kutora ese, vari kutora matanho ekuedza kufadza vari kunze, vachikanganwa kufadza zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika yeZimbabwe nezviri kunze kwenyika yeZimbabwe. Saka haugoni kufadza vatorwa vari kunze uchitarisa izvandiri kuitira vana vangu. Iwo vana vako vachiramba vachichema nekuti hausi kuitira zvakanaka.
Pamusangano wakaitirwa kuDar es Salaam, Tanzania muna 2019, vatungamiri venyika dzemuSADC dzakasendeka zuva remusi wa 25 Gumiguri gore negore sezuva rekuratidza kubatana neZimbabwe mukurwisa zvirango zvoupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vasibet Musengezi avakaenda kumataredzi mosva vachipikisa kusarudzwa kwavaemasoni Mnangagwa kuti vafanobata matomu vachiti kwaive kunze kwemutemo, vanoti vachakamirira kunzwa divi ravaMnangagwa panyaya iyi. VaMusengezi vanoti magweta avaMnangagwa ane mazuva 10 ekuti anga asvitsa kudare divi ravo vachipikisa kana kutambira zvavakasvitsa kudare zviri mumagwaro avo. Vanoti vakaenda kudare repamusoro rehigh court vachinyunyuta kuti musangano wezanu PF Central Committee wakaitwa muna 2019 uyo wakasarudza vamunangagwa kuti vafanobata matomu vakaitwa zvisiri pamutemo sezvo vamunangagwa vakanga vasisiri nhengo yebato iri mushure mekudzingwa kwavo. Vamusengezi vanotiwo zvakare musangano uyu waifanirwa kutungamirwa nevaive mutungamiri webato nguva iyoyo Mushakabvuva Robert Mugabe kana kuti vaive mutevedzeri wavo Vapelekezela Mpoko. Vachinyora padande mutande rao retwitter mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoshandisa zita rekuti @jamwanda2 vati vamusengezi havaratidze senhengo yezanu PF asi vamusengezi vanoramba mashoko ekuti havasi nhengo yezanu PF uye vanoti vari kutambira pano nepapo mashoko ekuda kuvatyisidzira. Studio 7 yaidza kubata mutauriri wezanu PF vaMike Bima asi vati vanga vari mune mumwe musangano. Ngatinzwei hurukuru yataita navamusengezi pamusoro penyaya iyi.
Iko zvino hapana chati chachinja. Isu zvatakangoita takanoita application nemagweta kuti izvi ndozvandiri kuchemera kuti zviitwe. Ndokubva ndangonyorawo zvichemo zvangu kuti vakuru ava vakakanganisa apa neapa pakuti vagadzikwe pachigaro. Havana kuelektwa nevanhu asi vakangotorwa kwavainge vari vakauya vakagadzikwa agenesi zvido zvevamwe vanhu vakanga vari mupati. Ndamirira manje kuti vachiitawo response yavo iyo matarenzi mhosva vachitiudza kuti zvandiri kutaura ndizvo here kana nezvemunyepa. Saka vane ndakazwa nemaloya kuti 10 days after that ndopa tinochizokwanisa kuziva kuti nyaya yedu iri kufamba sei.
Tiri kunzwawo kuti imi pane vave kutyisidzirai kana kuti maa kutyira upenyu hwenyu zvakamira sei?
Hapo vanhu vanotyisidzira havashaiki varipo, vamwe vari kufona, vamwe vari kusenda pameseji, asi ndinongoona sekunge for now vanhu ivavo manyemwe chete ekudawo kufadza vakuru kuti mationa here tiri kukurwirai. Kune munhu ari kuda kukuvhiringai, vanenge vachifunga kuti vamwe ndoda kuvavhiringidzai ende vazhinji vacho havazive kuti mutemo unoshanda sei. Saka for now ndiri kungoremekedza kuti vakuru vacho havana zvavataura zvakaipa kunziwo kwe102 vari kovhanzira nekuti ndikuvimba kuti vada kuenda kunopindura kuda Red Mosh.
Takanzwa vamwe vachitaura kuti imi hamusi nhengo yezanu PF saka hamuna kodzero yekuti mutore matanha amakatora iwayo. Munoti
inini ndakajoina zanu PF ndiri mwana mudiki ndiri form 3 nhoroondo yangu yemupati haidi kuti ndiuye ndiudzwe neumwe munhu kuti handisi munhu wezanu PF nokuti zvandakaita ndinozviziva ende zvizhinji zvine evidence. Ndine mapepa ekubva nditange kurejista mamembership kadzi yese zvinochengetwa kazviripo. Saka takamirira kuti iwo vachienda kuda Red Mosh vanotaura kuti munhu haasi memba yedu ndini tozotangira ipapo.
Kune vari kuti vamusengezi vari kusenzeswa nevamwe mubato rezanu PF G40 munoti
vanhu vanotaura zvakawanda wanda pakaitika chinhu ende munhu anotaura kuti iri rake akaona kuti iri rangu iri rinogona kunge raenda kunogona kuluza vanogona kupedza kutsvaga zvakawanda. Handina munhu andituma kuti ndiende kunoita application mutemo uyu ndiri kutoziva constitution yepati ndakaiverenga asi zvinoitika maopinioni evanhu avasingarambidzwa. Vamwe vari kuti G40 vamwe vari kuti ndatumwa nevamwe vakuru vari kupoliti bhiro vamwe vari kuti ndeyechidiki vemuzanu PF vagumbuka kutaura kwevanhu hakurambidzwa. For now ngatimbonanganai nekuti vakapindwa zviri pamutemo here kana kuti kwete. Kana vasina kupindwa zviri pamutemo ngatichiitai musangano wedu wakanaka wekuchuza mumiririri wedu tomuteera ipapo.
Vanga vari nhengo yezanu PF vaSibet Musengezi vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdallah Hamdok vanonzi vakomberedzwa nemauto vari pamba pavo paine mashoko ekuti hurumende yavo yapedigurwa nemauto. Hama dzavaHamdok dzinoti mauto aya akomberedzawo dzimba dzemakurukota avo mana uye mumwe mukuru muhurumende yavo asungwa. Dzimwe nhengo dzebato iri riri kutonga dzasungwa uye nhandare yendege yamiswa kushanda pamwe neindaneti iyo yadzimwa. Mauto aya akambotora masimba mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba vachiramba utongo hwevaive mutungamiri wenyika vaOmar al-Bashir. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita hurukuro nenhengo mbiri dzedare reSenate kuti vazive nyaya yekuti vapasise mutemo wavo unobatsira varombo kunyanya. VaBiden vakaita musangano kumba kwavo kuDelaware naSenator Chuck Schumer navaJoe Manchin vekuWest Virginia vari kuda kuti vaBiden vadzikise zvakanyanya bhajeti ravo paurongwa uhu. VaBiden vanga vaine urongwa hwekuti vashandise mari inosvika matrillion matatu emadhora asi nekutadza kuwirirana mubato ravo vave kumanikidzwa kuti vashandise mari inosvika kana kuva pasi pematrillion maviri. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyaya yemaruva emajakaranda nemamwe iri kukonzera kuti vamwe vane zvirwere zvekusanyatsofema zvakanaka zvakaita seasma nemaallergy vaite zvikosoro zvisingapere. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Natasha Vimbai Mukaronda vanoti mwanakomana wavo ane makore mashanu ave nemavhiki matanhatu achirwara nechikosoro kunyangwe ari kunwa mushonga.
Yakangotanga chingoti flu yemazuva ese, but wiki rino ndorechi3 achingokosora kudaro. Chikosoro chachona chakati korei chine makararwa. Dzimwe nguva ano mazuva ekutanga chikararwa ichocho chaimukonzeresa kuti arutse. Flu yachona tikaona kuti akaibatira kune imwe kazini yake ofuta katinge atouyawo kuzotivhakachira, and iye wanga atori neflu iyoyo achitonza kutosvitsa mwedzi namai vake. Iyeye yake yanga itoriwo wesi kutoti aitongorutsa akangokosora chete kwakuri kurutsa zvekuti chero akakosora ka7 in less than an hour anga achitobuditsa chikararwa ichocho. Saka takaedza kumupa cold caps iri kubetsera, asi chikararwa chacho kuramba chiripo. Tiri kusanganisa zvese ne kunatira, anonatira netsunami mazuva ese.
Nyanzvi yeutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti vasangana nevarwere vakawanda vane chikosoro chisiri kupera nenguva ichi.
Tiri kuona kuti mazuva ano pane chirwere chechikosoro chiri kuitika. Vanhu vari vachikosora zvakanyanya, achipindwa nechando muviri, kudikitira, kutsva, pauro pachirwadza, vaine masymptoms achitadza kuti anenge flu kana COVID-19. Tikatesa COVID-19 voita negative, asi vachiramba vachingorwara. Tikapa mushonga zviri kuita sezvinoita nani. Kazhinji zhinji panopera svondo, pamwe munhu anenge anani, asi chikosoro chiramba chichienda mberi. Tikuona kunenge kuneka outbreak sort of ke inonzi bronchitis. Hatinozoita mascan nemax-ray tikuona kuti inonzi bronchia pipe inofambisa mhepo kubva kugurokuroko kunopinda kumapapu. Ndoyekutadza tinenge iri inflamed kana tinenge yakati zvimbei, ende pane vachita chikararwa mukati. Ndo zviri kukonzeresa kuti vanhu vazhinji varamba vachita kachikosoro kakuramba kachienderera panguva yatiri ino. Zvakare tiri kuona kuti zvinenge zviri kuita inenge allergy zvichifambidzana nenyaya yekuti nguva yatiri ino inguva yemajakaranda. Majakaranda akawanda akabluma, saka zvinokonzera kuti maallergy akwire. Tinokurudzira kuti vanhu vakanga vaita dambudziko iroro rechikosoro chisiri kupera, endai munoona vana chiremba, kune macough syrup ari bit strong atinokwanisa kupa vanhu, uye zvakare maantibiotics ekubatsira kuti chikararwa chacho chipere.
Dr. Chiripanyanga vayambira kuti kana vemhuri vakaona kuti chikosoro charamba kupera, vanofanira kukurumidza kunorapwa kumakiriniki nekuzvipatara chisati chakonzera mamwe matambudziko.
Nokuti kazhinji panobva paitawo yatinoti superimposed bacterial infection. Mabacteria anotora advantage yekuti mugurokuro imomo makaita inflammation, obva apinda omultiplya. Saka chikosoro chinoramba chichienderera mberi kana munhu asina kuwana maantibiotics. Zvakare zvinochidawo maantiinflammatories akaita sana paracetamol anobatsira kuti munhu inflammation yacho ikurumidze kupera, munhu akurumidze kurecover. Zvakare tinopawo neanonzi maantihistamines anobatsira kuti allergy iite shoma, kuti reaction inenge yaitika nokuda kweallergy iite shoma, ipere, munhu akwanise kufema zvakanaka, chikosoro chacho chisubside chipere.
Nyanzvi munyaya dzezveutano inoshanda mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vaudza Studio 7 kuti havasati vanatsoziva kuti dambudziko iri rafararira zvakadi ini muHarare, asi vavimbisa kuti vachazopa mhinduro yakakwana kana vambotanga vanzwa kubva kumakiriniki nezvipatara zvese zvekanzuru kuti nyaya iyi yakamira sei. Sangano reWorld Health Organization rinoti chikosoro ichi chinozikanwa nezita rekuti chronic bronchitis. Sangano reWHO rinotiwo chikosoro ichi chikaramba kupera zvachose, zvinenge zvoreva kuti murapwi uyu anogona kunge ave nedenda reasma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndi Nikirim Dzamiri.
Munhau dzemitambo. Vanotungamira nhabvu yepamusoro vePremier Soccer League varonga kuti mitambo yese yemakota fainari echibuku Super Cup itambirwe munhandare imwe chete. Michael Kariati anotipanya iye.
Gwaro rabva kumutauriri wePremier Soccer League Mzvare kudzaibare. Rinoti, mitambo yese makota finali emakundano aya ichatambirwa kuBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi. Nekumhanyisana nenguva, mitambo yese iri kutambwa mukupera kwesvondo rino, miviri nemugovera, miviri nesvondo. Nemugovera pane mutambo mukuru wakatarisirwa pakati peFC Platinum neHighlanders. VePremier Soccer League vada kuti makundano echibuku Super Cup aya apere nechimbi-chimbi kuti vakwanise kutanga mitambo yeLeague gore rino risati rapera. Highlanders ndiyo ine mukombe wechibuku Super Cup uyu, asi iri kusangana neFC Platinum iyo yakatora mukombe weLeague apo makundano enhabvu akapedzisira kuitwa muZimbabwe muna 2019. VePremier Soccer League ava varongawo kuti Chicken Inn ibanda nenengezi Platinum Stars munhandare imwe cheteyo nemugovera zvekare. Asi Dynamos iyo iri kubaka moto unotyisa iri kusangana neBlack Rhinos nesvondo zuva rimwe chetero Cranbourne Bullets ichitamba neHarare City. Murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti havasi kumira nechinangwa chavo chekufadza vatsigiri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira, uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Chekwata tinotora mukombe uyu chinotambidzwa mari yemuZimbabwe yakaenzana nezvuru makumi manomwe nezvishanu zvemari yekuAmerica. Chikwata ichi chinowanawo zvekare tikiti rekumirira nyika makwikwi e2022 CAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezvirango uye makakatanwa ari mubato reZANU-PF rakatarisana nemusangano waro wepagore kubvindura svondo rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. Nyika dzemuSadic dzobatana neZimbabwe dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vehurumende pamwe nemakambani avo zvibviswe. Asi veAmerica neEuropean Union vanoti huori nekutadza kutungamira nyika ndizvo zvauraya nyika. Nhengo yeZANU-PF vaSibeti Musengezi avakaenda kumatare edzimhosva vachiti kusarudzwa kwavaEmerson Mnangagwa kuti vafanobata matomu kwaive kunze kwemutemo vanoti vachakamirira kunzwa divi ravaMnangagwa panyaya iye. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.